mambo vakati mambo vakataura zvakanaka. Mambo vakati vanoda kuya paground vanzwe kune vavakidzani nevagari vemumusha kuti ichokwadi here kuti ndakaya 2008. So mambo vari right pandiri because vari kutoti vauye paground nyaya yacho itaurwe pachena. Ari wrong ndisabhuku ari kuda kushandiswa zvisirizvo. Because inini ndakagara 2008 iye sabhuku ari kuramba kuti handinobvira 2008 ndichirima minda iyoyo ndichigara ipapo. Saka mambo vada kuti vazviuye vazvinzwire paground nevanhu vagari vemumusha nemasabhuku akatenderedza vonzwa chokwadi chizere. Ndo advantage yapo dai mambo vakwanisa kuuya.
Asi chii chiri kupa kuti paite kunetsana kwataa kuona uku madzibaba kana manga makagara kwemakore akawanda pasina kukanganiswa?
Yes, inauya sabhuku munyowani akauya pakafa baba vake ndiye akazotora usabhuku. So baba vake ndakagara 14 years navo tichigarisana mune zvakanaka ndichigara pamusha wangu ndichirima dhreni rangu iroro pa 14 years. Baba wacho vakafa gore rakapera ndopa akazotora usabhuku muna August October ndopa aka August to October ndopakafa mudhara wacho achizotora usabhuku iye mwana wacho. But haigara kuno kwandiri kugara kuguruve, aigara nzvimbo inonzi kudande kumbire uko ndoko aigara. Saka pakafa baba vake ndopa akazouya akutora usabhuku. Paakauya ndakamutambira zvakanaka tikagarisana ndikamudza kuti ndorima apa baba wako airimawo apa. Kana vamusha vanotozviziva kuti ndopa ndinorima iyi ndo musha wangu wandinogara.
Saka kuzorimirana kumuganhu kwakatanga rini?
Towards Xmas ndakashamisika ndichinzwa kunzi ndakutora minda tsvaga kwokuenda haugarike newe. Ndibva ndati handigarike nemi pakuita sei, ani nguva yakaita sei, ndine problem nemera sekuru. Vakatadza kupindura. So ndakazongona ndakusamunwa kuti ndiende kwamambo uri musi weSaturday, Sunday ndichimuka kuenda kwamambo yacho, kwamambo kwacho. So zvakatonditora kutondinetsa kuti kochiko chiri kumboitika.
Nyaya iyi mambo vakaivhiya sei mudari?
Paiita kudhonzerana inini nasabhuku padare zvichireva kuti mambo vakatozoti dzinyaya dzacho dzaakuda tiri paground. Tonzwa vagari vemumusha kuti ndakatanga kugara rini gore ripi. Saka ndo pazvikamirira kudarira mambo. Saka tangomirira kuti mambo vauye paground.